Zvinonzi pane bata murefu, bata mupfupi, munzvimbo dzakaita seHatfield, Epworth, Ruwa, Zimri Park, Mabvuku neTafara. Vanhu vakawanda vanonzi vatotadza kuenda kumabasa nekuda kwekurwisana uku. Mapurisa ari kukandira vanhu utsi hunokashidza uku vanhu vachikandawo matombo.
Uyu
ndemumwe mudzimai achichema mushure mekunge murume wake asungwa nemapurisa nhasi mangwanani. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti asunga vanhu vanodarika 30 mushure mekunge vanhu nevanoshandisa motokari dzinotakura vanhu vamuka chibhebhenenga mumisha yeMabvuku, Epworth nedhorobha reRuwa vakarwisana nemapurisa vachitsumwa nekuwanda kwemaroadblocks ari kuitwa nemapurisa mumigwagwa inopinda muguta. Mukati meguta chaimo vanotengesa mumugwagwa vachitungamirwa navasteni zvorwadza varatidzira vachitsumwa neutongo hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekutambiswa kuri kuitwa mari nehurumende iyi. Vazvorwadza vati vanotsigira kuratidzira kwaitwa nevemakombi nhasi vachiti mapurisa ari kubira veruzhinji nekumira pese pese achibhadharisa vanhu mafaindi asi mari yacho isingasviki kubazi rezvemari. Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza vatori venhau kuti vasunga vanhu vanodarika 30 uye vayambira vese vari kufambisa mashoko ekukurudzira vanhu kuti varatidzire padande mutande reWhatsApp neFacebook nezvimwe kuti vachasungwa sezvo izvi zvisingabvumidzwe pamutemo.
Isu weZimbabwe Republic Police tiri kuziva vanhu vari kutumira maWhatsApp pasocial media ekuvhundutsira nekumanikidza nekuinsaita vamwe kuti vapandukire hurumende. Izvozvo zvinhu zvisingabvumidzwe, saka anenge abatwa achazongoona achidhiliwa naye zvakasimba.
Vanoti zvese zvange zvichiitwa nhasi zvekurambidza vanhu kuenda kumabasa pamwe nekurambidza mabhazi anotakura vanhu kana kuti makombi nemotokariwo zvadzo zviri kunze kwemutemo uye mapurisa acharamba ari mumugwagwa kuona kuti hapana anovhiringidza vanhu.
Tiri kuti zvino mapurisa mazhinji tavaisa pamigwagwa kuti vaongorore zviri kuitika, nekuti kune vanhu vanga vachivhara migwagwa vachiti hapana anobvumidzwa kuenda kubasa, vamwe vakatema dzimotokari dzanga dzichifamba. Zvese izvozvo mabasa iwayo haabvumidzwe.
Amai charamba vati kunyange hazvo mapurisa aderedza uwandu hwemaroadblocks, maroadblocks acharamba aripo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vanoti kumira mumigwagwa kunoitwa nemapurisa inzira yekuchengetedza runyararo pamwe nekudzivirira vaye vanoda kukonzera mhirizhonga. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga aenda nemotokari dzavo dzekudzivirira nyonganyonga kana kuti mawater cannons kumisha yeMabvuku, Ruwa neEpworth akakandawo hutsi hunokachidza apo vanhu vange vari kurwisana nemapurisa. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwaitwa kuRuwa, Mabvuku neEpworth vanoziva nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku kuchaparara neguta rese kutanga mangwana, uye kune mamwe madhorobha kune urongwa hwekuratidzira zvikuru sei nezviri kuitwa nemapurisa, kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemari pamwe nekuoma kweupenyu. Vashandi vehurumende avo vasati vapiwa mhuro yavo yemwedzi wapera vari kutangawo kuramwa mabasa mangwana. Kuratidzira uku kuri kuuya kunyange vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vari gurukota rezvematunhu vasevhia Kasukwere vakaedza kuchiridzira vanhu vanoratidzira nemhirizhonga. Izvi zvakatevera kuratidzira kwakaitika kuBeitbridge nemusi wechishanu vanhu vachiramba kutambira chirongwa chehurumende chekurambidza kupinda munyika zvimwe zvinhu zvinotengwa nevanhu kuSouth Africa nemutengo wakaderera zvozotengeswa muZimbabwe. Vanhu 11 vakasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.